Masikati yakanaka vatereri tinosangana zvakare masikati anhasi uri musi wechishanu ndira 5/2017. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoshanyira mutungamiriri webato rinopikisa reMDC vaMorgan Tsvangirai kumba kwavo kuHighlands muHarare. Hurumende inopa chechi yeprophetic healing and deliverance ministries mvumo yekushandisa michina yekambani yetel 1 mushure mekunge svondo iyi yaparura chirongwa chekushambadza makambani emunyika pamwe nekudzivirira nhau dzemanyepo kana kuti fake news. Chikwata chenhabvu chemutare City Rovers, icho chichangopinda muPremier Soccer League, chapinza basa murayiridzi mutsva, chisati chambokava kana bhora munhabvu yepamusoro kuti chione kuti murayiridzi aivepo akamira sei. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoshanyira mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai kumba kwavo kuHighlands muHarare. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
VaMnangagwa avo vanga vachiperekedzwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga vasangana vatsvangirai kumba kwavatsvangirai kuHighlands muno muHarare nhasi mangwanani. Pavapedza kuonana, vaMnangagwa vaudza vatori venhau kuti vanga vangoshanyira mumwe wavo ari mune zvematongerwo enyika. Zvichakadai, mumwe wavatevedzeri vavatsvangirai vaNelson Chamisa avo vanga varipowo pashanywa navaMnangagwa vanoti vafara nekushanywa kwaitwa navaMnangagwa navaChiwenga vachidai kunzwisisa sana kwaratidzwa navaMnangagwa kukasazogumira munzira pakatariswa saridzo dzegore rino. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vaishanda vakazvimirira vapilaniza muchiya vanoti zvaitwa navaMnangagwa zvinoyemurika.
Ndofunga kuuya kwaita vaMnangagwa vauya pamwe chete navaChiwenga naGeorge Charamba vavanoshanda nawo. Ndofunga kuya kwavaita kuti vazosangana navatsvangirai zvinhu zvinokurudzirwa pane vanhu vanotungamirira mapato ezvematongerwo enyika nekuti vanofanirwa kuti vaise nyika yeZimbabwe pamberi voisa zvido zvavo nezvido zvemapato kumashure. Saka izvi kana vazviita nechinangwa chekuti vavake Zimbabwe, ndofunga zvinotaridza kuti Zimbabwe ichanga ichienda mberi zviri nane panyaya dzezveupfumi nepanyaya dzekuti vanhu vavane rusununguko rwurwere rwakarwirwa munguva yehondo. Saka ndofunga kuti kuuya kwavaita kunotipa kuti tiwane pekutangira kuti Zimbabwe ikwanise kuenda mberi nekuti vaMnangagwa vakwanise kuti vavake Zimbabwe pasina vatsvangirai nekuti vanotungamirirawo bato guru chaizvo muno muZimbabwe riri muparlamendi nekwese kwese. Uye vatsvangirai vanodawo kuti vange vachishandawo nehurumende pano nepapo zvemakwikwi esarudzo zvozoya hazvo asi vana veZimbabwe vachiwana kurarama.
VaZamuchiya vakurudzira vatsigiri vemapato ezvematongerwo enyika kuti vasaite zvemhirizhonga vachiti kuwirirana kwaratidzwa navatsvangirai navaMnangagwa kunofanirawo kuonekwa kuvatsigiri vavo.
Izvi zvinotaridza kuvatsigiri vemapato maviri ava zvaita vaMnangagwa navatsvangirai zvinofanirwa kuvaratidza izvo kuti nyaya dzematongerwo enyika hadzifanirwa kuti vanhu vange vachipundana, hadzifanirwi kuti vanhu vanga vachiurayana, hadzifanirwi kuti vanhu vanga vachibatana zvibharo nekuti iwe unotungamira bato iri uve uchitungamira bato iri. Ini ndasvika panga pachipedza kuitwa musangano ndaona kuti vakuru ava vanga vachitodya vese mabiscuits anga ane krimu vachimwa mazoe vachigarisana zvakanaka asi hazvirevi kuti mafungiro avo ematongerwo enyika afanana. Vatsvangirai vachine bato ravo ravakazvimiririra asi vari kuzviita ine mechuwa mana vamunangagwa vane bato rao saka tinoti kune vanenge vachiteera vakuru ava vaone kuti nyaya dzemhirizhonga nematongerwe enyika hadzifani kukurudzirwa nekuti kumusoro uku vanhu vanenge vachitaurira
zvichakadai vane ruzivo nezvaitika pamusangano wavatsvangirai navamunangagwa uyu vanoti vaviri ava vataura nezvemamiriro akaita upfumi hwenyika pamwe nekugadziriswa kwehwaro hwesarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiri Pasi.
Hurumende yakapa Church ye Prophetic Healing and Deliverance Ministries mvumo yekushandisa michina yekambani yeTel One mushure mekunge church iyi yaparura chirongwa chekushambadza makambani emunyika pamwe nekudzivirira nhau dzemanyepo kana kuti fake news pachishandiswa nzira dzinoshandisa michina yemazuva ano kana kuti application inonzi Let's Chat. Godwin Mangunjwa anotipa nyaya iyi.
Gurukota rinoona nezvekushandiswa kwemishina yechizvino zvino vasupamanduwa nzira vati paramende yapave PhD Ministries mvumo yekushandisa mishina yeTel One senzira yekukurudzira vanhu nemakambani emuZimbabwe kuti vagadzire kana kuumba nzira dzingarerutse upenyu hwevanhu pachishandiswa mishina yechizvino zvino. Izvi zvinotevera basa rakaitwa nekambani yePhD Ministries yada Connect mukuparura chirongwa cheLet's Chat icho chichashanda pambozhanhare nemakombiyuta kuti vanhu vataurire ane kuita bhizimisi pamwe nekudzivirira kufambiswa kwenhau dzemanyepo. Vachitaura mushure wemusangano wavaita nemukuru wePhD Ministries Prophet Walter Magaya, mukuru wekambani yeTel One Amai Chipomutasa, vamandiwanzira vati vaona zvisina kukodzera kuti PhD ishandise mishina kana kuti maservers ekunze kwenyika, asi iyo Tel One iine mishina yakadai isiri kutoshandiswa zvakakwana.
Vauya kunotitaura kuti ndo zvavari kuita izvi, vanodo rutsigiro rwehurumende kuti basa ravo riendere kumberi. Tafara nenyaya iyi tikati rutsigiro rwehurumende rwuripo, nokuti chinangwa chehurumende yaPresident Emmerson Dambudzo Munangagwa ndechekusimudzira mabasa evana veZimbabwe. Hatina basa kuti uri muprofita, uri nganga, kana kuti uri ordinary. Tinosimudzira mabasa ako.
Vamandiwanzira vati vePhD Ministries vachange vachibhadhara kushandisa mishina yeTel One iyi.
Vatiwo nokuti basa ravo rinoda data center kana kuti pekuchengeta ruzivo pakakura, vachada kuti vashandise mari yakawanda tenga maservers kana kuti pekuchengetera information iyoyo kune dzimwe nyika. Tati hapasina chikonzero chekuti vabude kunze kunotenga, nekuti kune kambani yehurumende inonzi Tel One yakavaka musha unonzi data center usati wamboonekwa muchamhembe cheAfrica.
Prophet Magaya vati vanofara chose nezvaitwa nehurumende, vachiti dai izvi zvisina kuitika vaizoshandisa mari yakawanda kutenga mishina yekuchengetedza mashoko nezvimwe zvichange zvichishandiswa pachirongwa chavo cheLet's Chat.
So tiri panoda kwekuti tichada kuchengeta information yevanhu vakasiyana siyana vane mabhizinesi avanoita. Chitarisa even mabhizinesi madiki diki angade kuti azikanwe aite mukurumbira kana kuti ape rubatsiro rwake, ngatiti ndero kuaisa motikari, ngatiti kana ndero kurima kana ndero chii. Nekuti program Let's Chat inenge ine pano pekuti wakaenda ipapo unokwanisa kutsvaga motikari yako haya, ngatiti taxi, ngatiti chii ichiya pauri.
Vamagaya vati vanhu vachange vachikwanisawo kutenga zvese zvavanoda pachirongwa cheLet's Chat. Vatiwo zvichitevera kufambiswa kwenhau dzemanyepo, chirongwa chavo cheLet's Chat chakananganawo nekudzivirira kufambiswa kwemashoko emanyepo.
Ngatiti patendera nhau dzekunyepa, ngatika ndedzerufu kana ndedzechakati chakati, notification iyoyo inosenda message pafoni yemunhu wese ichitaura kuti nhau dziri kutenderera dzagadzirwa idzi dzedzatamukumbira ndedzekunyepa, ndedzekunyepa, chokwadi chakamira chakadai chakadai chakadai. Takaona kuti hakuna program iri pasi pano iri kutora responsibility over fake news, hakuna vari kumira vachigadzisa nyaya dzefake news.
Chirongwa ichi chakaparurwa mukutanga kwegore rino uye kusvika pari zvino pave nevanhu vanodarika zviuru zana nemakumi maviri vave kutoshandisa chirongwa kana kuti application iyi. Vamagaya vati munhu wese kunyange vasiri nhengo dzesvondo iyi pasi rese vanokwanisa kushandisa chirongwa ichi uye vacharamba vachiita zvimwe zvimwe zvirongwa zvakaita seichi nechinangwa chekurerusa mararamiro evanhu. Mushure mamusangano wanhasi, Prophet Magaya nechikwata chavo vabva vaenda kunoona mishina yavanotarisirwa kushandisa kutero One Data Center vasati vanyorana chibvumirano pasi nekambani iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vateereri veStudio 7, tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega, nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Imwe nyanzvi yemazvo matongerwo enyika inoti hurumende inokwanisa kuita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvigone kupindawo musarudzo dzenyika dziri kutarisirwa kuitwa mwedzi mishoma inotevera. Dr. Chipo Dendere, avo vanodzidzisa zvematongerwo enyika paAmherst College kuGeorgia muno muAmerica, vanoti hazvidi mari uye vanhu vakawanda kuti izvi zviitike kana hurumende yakazvipira, nekuti vanhu vanoda kushanda pasina muripo kubatsira kuti sarudzo idzi dziitike vakawanda. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Dendere pamusoro penyaya iyi.
Zvandakapedzisira kunzwa ndezvekuti kune vakanga vaendesa nyaya kumacourt kuvakuru vezvemutemo vachibvunza ivo hurumende itsva kuti sei hurumende isiri iyo kuti vari kudiaspora vakwanise kuvhota vari kwavari ikoko. Vanonzwisisa mutemo vanhu vakaita savana David Coulthard nemamwe maloya vanoti ivo nyaya haisi pakuti diaspora ibvumidzwe kuvhota iri kwairi, nekuti bumbiro redu remutemo constitution rinoti muZimbabwean wese ane kodzero yekuvhota. Chiri kudiwa ndechekuti hurumende iitise maprovisions kuti pave nenzvimbo dzekuti vanhu vakwanisire kuvhota vari kunze kwenyika. Sekuti vari kuSouth Africa varenge vachinzi vanokwanisa kuvhota kuembassy kuJohannesburg kana kuti kune dzimwe nzvimbo kuPretoria kuCape Town. Vari kuAmerica vanogona kunzi vakwanisire kuvhota kuWashington DC kana kuti vari kuUK vanogona kunzi vavhotere kuembassy kuLondon.
Izvi zviri kureva kakuti panofanirwa kuiswa mari dzakawanda nebasa nevanhu manpower kuti izvi zvigone kuitika. Izvi chinhu chamunoona chichikwanisa kuti chiitike here nemazuva atasara nawo kuti tisvike musarudzo?
Chokwadi ndechekuti handizivi kuti hurumende yedu inoti ine mari here, nekuti ini pandakanga ndiri kumba takanzwa nhau yemvura kuti pakanga pasina mari yekuti patengwe mishonga yemvura. Saka maonero angu ndeyekuti hurumende inogona kundandama kuti tanga tichida chaizvo kuti mukwanise kuvhota muri kwamuri ikoko, asi mari ndiyo yanetsa. Ipapo ndipo pandinoti diaspora inogonawo kushandisa masimba avo sevanhu vekuti vakabatanidza madhora avo. Madhora avo ndo anga achiita kuti nyika irarame.
Kune zvinhu zvakawanda zviri kutadzikwa kuitwa nehurumende yeZimbabwe iyi, vachitadza kugadzirisa zvavanoona mazuva ese zviri paground.
Maonero angu ndeyekuti zvanga zvichitadza kugadziriswa yakanga isiri nyaya yekuti hatina mari, yakanga iri nyaya yekuti mari iri kuitwa kusiriko. Mukuru wenyika vaPresident Emmerson Mnangagwa vakataura ivo kuti vari kukurudzira vanhu vakaba mari kuti vadzose mari yavakaba. Iripo analysis yandanga ndichitarisa nhasi yanga ichiti iyo mbavha dzese dzikadzosa mari, kana kuti vakanyanyisa kutsvagisisa mumakona meso home, mari inogona kuwanikwa inoita kuti nyika idzokere back on track.
Mukutaurirana sezvizvarwa zveZimbabwe zviri mudiaspora nekumukutaurirana nehurumende yedu iri kutonga pari zvino, pane here nzira dziripo dzekufambiswa kwemashoko kwekutaurirana?
Manzwisisiro angu ndeyekuti muofisi maPresident muri kuiswa iyo inonzi Office of Diaspora Affairs. asi ina ndisatendanzwa kuti office inenge yakamiririrwa nani uye ndiani anenge ari representative wediaspora anenge ane nzeve dzapresident.
Avo vanga vari Dr. Chipo Dendere vachitaura parunhare neStudio 7 vari muno muAmerica. Timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Saudi Arabia inoti yabata chombo cheballistic missile pedyo nemuganhu wenyika iyi neYemen. Mapoka enhau ehurumende anoti mauto emuchadenga eSaudi Arabia abata chombo ichi vachibata pamusoro pedunhu rekuchamhembe kwakadziva kumavirira reNarjan. Rimwe sangano rinobatsira rayambira kuti vana verudzi rweRohyang vari kuzvarirwa mumakamba ehupoteri kubva pauzwa rekutanga vanenge vari munjodzi yekubata zvirwere uye kusawana kudya kunovaka muviri, izvo zvinoita kuti vafe vasati vasvitsa makore mashanu. Vagari vemuHarare vanoti kupiwa kwakaitwa masimba kumahofisi ematunhu gore rapera rekanzuru yeguta reHarare hakuna zvakwachinja mukufambiswa kwemabasa ekanzuru. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vagari vataura neStudio 7 vanoti zvinhu zviri kutowedzera kushata kumisha yavanogara. Mumwe wavagari ava vawatimo makokova vati kanzuru yeHarare iri kutoisa utano hwevanhu panjodzi nekusabata basa nemasvo. Vamakokova vati pari zvino zvinhu zviri kutowedzera kushata muguta kubva mukuwana mvura ine tsvina, migwagwa yakachereka pamwe nekusatakurwa kwemarara. Vatiwo kumusha weWarren Park wavanogara havana chavakaona chakachinja.
Kutaura chokwadi, isusu sevagari, nyaya yedecentralization yakarongwa neguta raHarare ndikangoti ne council yekuti vaida kuti mari yega yega inobviswa kuchiendeswa kukanzuru 25% yemari iyoyo iende ichinobatsira mumadifferent districts. Mari iyi kai hatisi kumboona chairi kushanda nekuti pazvinhu zvake zvakataurwa zvainzi zvairi kufanira kushanda zvakaita sekuvandudza manzira nekuvandudza zveutano izvi, kuvandudzawo even mvura chaiyo chaiyo inonwiwa nevanhu. Iko zvino zvinhu chatiri kungoona chiri kuitika. Mvura yatiri kuona iri kuwedzera kubuda yakasviba ichirwarisa vanhu, migwagwa tiri kuona ichiwedzera kushata. Saka kana takatarisa tiri kuona kuti hakuna initiative yedecentralization, hakuna chayakabatsira enda hakuna chinhu chiri kuratidza kuti pane zviri kumboitika. Saka mubvunzo watinawo isusu sevagari ndewokuti mari yacho iyoyi kana kuri kuti iri kubviswa ichiendeswa ikoko kuurongwa ihwohwo iri kushande chii?
Mumwe mugari wekuGlenview vaRichard Ndabatei vatiwo havasati vaona shanduko kumusha wavanogara uye vanoti hakuna misangano yakamboitwa nemakanzuro enzvimbo yavo kuti mari yavakatora gore ra2017 yakashandei.
Ise mugari weMarara handisati ndaona shanduko iripo pakuti kanzuro yakatora mari, chikamu chemari ichiisa kumadistricts avakakamura kamura vachiti madistricts azvitorere mari achizvikwanisa kuzviitira mamwe mabasa avanokwanisa kuita. Mabasa acho hatisati aona. Kana vari kuzviita pada zvichiri pamapepa kana kuti zvichiri kupa kuitwa kwevanhu, kugadzirwa kwevanhu mumahofisi avo, asi pakuti mari chaiyo yakuuya kusenza hasati taiona nekuti mabhini haasi kutakurwa semagariro azvagara zviri kungoita. Mabhini achi kungoorera padzimba, mvura haisati yanyatsa kuonekwa. Maybe nyaya yemvura inonge iri kuonekwa centrally kana kuti nekanzuro chaiyo kumusoroko, asi zvakafanana nekuti mabhini nemarodziwo ari local ari kudistrict kwedu asataona kuti kushanduka yazvo kuti pane chatichachinja.
Vanoshanda nerimwe ramasangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust muzvare Sharon Magojko vanoti vagari vazhinji kunzvimbo dzakasiyana-siyana vari kunyunyuta kuti mari iri kubatwa inofanirwa kushanda kumatunhu iyi haisi kuonekwa kuti iri kuitei.
Ndingati hapana chataona chatichachinja kumawadzi kubva zvakaitwa 25% retention scheme neCity of Harare. Ukatarisa kumawadzi mamiriro emaservices ari kutowanika achitodzokera kumashure kubva paanga ari. Mukatarisa nyaya yemarara hapana chinhu chiri kuatisa. Mukatarisa nyaya dzezvemvura, mukatarisa nyaya dzezvemarodzi hapana chinobatika chatati taona isusu sevagari. nyangwe zvomu zvinzi mari iyo inobviswa pamwedzi pega pega panoobvisa vagari mari dzavo dzemari dzikanzwa inenge ichitora 25% retention ipapo asi kuti titi mari iyoyo tiziva kuti zvipi chaizvo chaizvo zvinobatika zvairi kuti hatikuwanika tichipiwa kunyange mukaenda kumafeedback report feedback meetings anoitwa nekanzurai hapana zvakajeka zvinonyatsobuda zvokuti vanotaura kuti takaita chakati nechakati nechakati kumawadzi saka ndizvo zvatiri kuchitsumwa nazvo isusu sevagari.
Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vabvumawo kuti zvinangwa zvekupatsanurwa kwematunhu hazvisi kubudirira. VaManyenyeni vaudze Studio 7 kuti dambudziko guru nderekuti mari shoma iri kuwanikwa nemakanzuru iri kuenda kumari dzemihoro kuchisara kusisina mari yebudiriro.
Zvechokwadi kana vagari vari kuti mari iyo havasi kuona vari kutaura chokwadi. Sei chiri kutaura sei chiri kuoneka nekuti mari yacho iri kuspendwa ichingopinda muakaunti inenge yakatomirirwa nezvakaimirira. Haisizo wana mukana wokukana kamurwa kamurwa ichiiswa mumaodza yatakaita mbisa vanhu. Tine dambudziko rekunzwisisa mafigures chaiyo chaiso guta rati dambudziko chairo dambudziko rekuziva kuti mafigures anomira sei. Ndokutaura kuti tikatambira mari dza 12 million pamwedzi 10 million yoenda kumasalaries. Zvinova zvatokurakidza kuti 25% yacho haina kwachatomboenda.
Kutanga kwegore ra2017 Harare yakati dunhu rega rega rinozvichengetera zvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana zvemari inenge ichibhadharwa nevagari vemunzvimbo iyoyo kuti vashandise munyaya dzebudiriro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Bazi rinorwira kodzero dzevatori venhau reZimbabwe Union of Journalists ZUJ rinoti rinotsigira urongwa hwehurumende hwekuti vatori venhau vawaniswewo nzvimbo dzekugara nemapurazi asi hazvifaniri kukanganisa basa ravo. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru weZUJ vaFoster Dongozi vanoti hapana chakaipa kuti vatore venhau vapiwe nzvimbo dzekugara nemapurazi sezvo vari zvizvarwa zvemunyika zvine kodzero yekuwana zvose zvingadai zvichipiwa nehurumende.
Isu sevatori venhau tinotsigira chaizvo urongwa hungave huripo kuti vatori venhau vawane zvinovabatsira muupenyu hwavo zvingave maprogiramu akasiyana siyana ehurumende angaita sekuwaniswa mastens kana kuwaniswa minda zvese tichizvitsigira izvo.
Vadongozi vanoti kupiwa nzvimbo dzekugara nemapurazi hazvifanirwi kukanganisa mashandiro evatore venhau vave kurerekera kana kutaura zvakanaka chete.
Asi isusuwo techiti kana kuri kuti munhu awaniswa mikana iyoyo hazvirevi kuti zvinofanirwa kuvhiringa kana kukanganisa basa ravo.
Kutaura kwavadongozi kunotevera mashoko avafinias Makumbe, nhengo yecentral committee mubato rezano PF, avo vakati vatori venhau vanofanirwa kuwaniswa minda. Vachitaura parufu rwevaive mukuru wevasori mumashonaland west vanixon Chirinda, vamakumbe vanoti vatori venhau vanofanirwa kupiwa minda sezvo munhu wese aine kodzero yekuwana munda.
Kana majournalist edu atina upano, minister muri pano, majournalist edu atina upano, wana munda wani? Kana uchinyora, wonyora, asi munda wako waudishi. Munda unopuwa munhu wese.
Vatavani moyo vanoshanda neMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA vanoti hapana chakaipa kuti vatore venhau vapiwe minda asi vanoti vanoona ari manomano ezanu PF kutsikirira kubudiswa kwenhau nevatore venhau vavanenge vapaminda.
Hongu pekurimira panodikanwa. Hongu kana vachinge vane umhizha hwekurima ngavapiwewo vaite binda uko uye zvavane cheuviri kasi nerumwe chete rwokwerworwo totaura tichiti hachisi here chikamu chekuda kuti vange vachibata kuperepetwa kwemashoko nepahuro kana kuti kusafoketa kupepetwa kwemashoko pamatande mutande pane pfenyuro nepamikano yakasiyana siyana.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti vatori venhau vakawanda vanoshandira makambani ehurumende vakapiwa minda munzvimbo dzakasiyana siyana munyika. vachirinda vakafa mutsaona yemotokari nemusi wemugovera svondo rapera vakapuwa ruremekedzo rwegaba redunhu asi vemhuri yavo vari kuda kuti vavigirwe papurazi ravo reRainfield pedyo neLions Den. Mutumbi wavachirinda wakanonoka kuvigwa sezvo vemhuri vainge vakamirira ruremekedzo rwavaizopiwa sezvo paifungidzirwa kuti paive nemukana mukuru wekuti vaitwe gamba renyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi. Ndini Ata Chigoriwa.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chemutare City Rovers, icho chichangopinda muPremier Soccer League, chapinza basa murayiridzi mutsva chisati chambokava kana bhora munhabvu yepamusoro kuti chione kuti murayiridzi aivepo akamira sei. Mutori wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi chapa basa kuna Joseph Takaringofa, uyo aimbotambira Capes United neTanganda. Atora nzvimbo yaKenneth Kachera, uyo akapinza chikwata ichi munhabvu yepamusoro yePremier Soccer League. Mutauriri weMutare City Rovers, vaClayton Masekesa, vanoti vapa Takaringofa basa iri kwegore rimwe chete, vachiti iwo makore aya anokwanisa kuwedzerwa zvichienderana nekuti chikwata chake chiri kutamba sei. Asi vaMasekesa vabuda pachena kuti Takaringofa anokwanisa kurasikirwa nebasa rake gore risati rapera ndokunge Mutare City Rovers ikasatamba zvinofadza. Iri ndiro basa reurayiridzi riri kutanga raTakaringofa mushure mekumboshanda semutevedzeri wemurayiridzi apo aimbove kuBuffaloes naapo aimbove kungezi Platinum Stars. Asi Takaringofa haasi ega murayiridzi wechidiki mutsva achange ari muPremier Soccer League mwaka uno, zvitevera kupiwa basa kwakaitwa Bekin Lovu, uyo akatsiva Kelvin Kaindu kuHaumain. Pamusoro pezvo, pane vamwe varayiridzi vechidiki vakaita saGodfrey Tamirepi vari kuratidza kuti vachange vari muPremier Soccer League zvekare, zvitevera mashoko ekuti hurukuro pakati paTamirepi neZPC Kariba yasvika pachinano chepamusoro-soro. Tamirepi haasi mutsva kuZPC Kariba sezvo aive mutevedzeri waSoul Chaminuka apo chikwata cheukariba ichi chakapotsa chatora mukombe weleague muna 2014. Pari zvino Tamirepi ndiye mutevedzeri wemurayiridzi weTriangle Taurai Mangwiro. Asi vanotevera mutambo uyu savanometa zvisengwe vanoti zvinofadza zvikuru kuona varayiridzi vechidiki vatsva vachiwana mabasa kwete kungoti abva kuDynamos oenda kuHighlanders kana kuTriangle.
Ndo chaicho izvo zvatiri kutoda kuti kuiswe makochi matsva. Kana mamwe matimu ese asi kana matimu ese kadai asarudza makochi matsva kuitira kuti tione kuti iwo wanoita sei. Tisaise makochi ekudhara, tingosimba tichiisa makochi ekudhara, hatisoda kusimba tichiisa makochi ekudhara. Tinoda matsva, timboone matsva aya kuti anofambisa sei.
Nengo yeZimbabwe Warriors Fan Club vaInnocent Mtena vanoti zvakadai zvinofarira kusvikawo kumaWarriors kwete kungoramba vachingodzora vaimbovepo kare vakaita saSunday Chidzambwa.
Chidzambwa ndiye murayiridzi wemaWarriors. Time yake takambomupo akaitawo zvakatifadza asi zvozita takudochi mamwe makochi otimboonawo kuti vanosvika kupiwo tsvagoma makochi izimanyowani.
Mutare City Rovers, Haumain neZPC Kariba hazvisiri izvo zvikwata zvega zvichange zvine varayiridzi vatsva sezvo Black Rhinos, Chicken Inn neHighlanders vari mubishi rehurukuro nevarayiridzi vavari kuda. Asi mamiriro akaita zvinhu ari kuratidza kuti Highlanders ichange ina Madinda Ndlovu, Chicken Inn ina Joey Antipas, asi kuBlack Rhinos kunenge kuchine Mitauro. Mune imwewo nyaya, mutambi weLiverpool Mohamed Salah nechina akasarudzwa kuve African Player of the Year ndokuve mutambi wekutanga anobva kuEgypt kutora mukombe uyu kubvira muna 1983. Kunyange hazvo Salah ari kubaka moto kuLiverpool, chanyanyoita kuti apiwe mukombe uyu matambiro aakaita akamirira Egypt apo akasvitsa chikwata ichi mufinari ye 2017 Africa Cup of Nations
uyezve kuendesa nyika yake ku 2018 World Cup. Sadio Mane weLiverpool neSenegal ndiye akatora chinano chechipiri achiteverwa naPierre-Emerick Aubameyang weBorussia Dortmund neGabon.
Apa ndipo paperera chirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro ndini Ivanzi Zininga ndiri muWashington DC.